Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 9, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvafamba zvakanaka maningi, endi tinofarawo kuti president vazotumawo marepresentative wavo, even vice president Mohati vatumirawo representative wavo, both vavesa maflowers, and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers zvavo, and that is above what they had already done.
Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yeby-election yekutsvaga mumiriri weZaka East. Nengo nhatu dzebato remutwakazi Republic Party dzinowanikwa nedare remuBulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Indwe mimwe emisoro inawo dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare zvichitevera kushaya kwavo nemusi wemuvhuro mushure mekunetseka nechirwere chegomarara. Hurumende yabatsira nekuvigwa kwavachifunyise avo vanga vava nemakore makumi manomwe ekuberekwa. Vachifunyise vakashanda muhurumende kwenguva yakareba, vakamboitwa munyori webazi rezvedzidzo netsika. Vaizivikanwa zvikuru nenyaya dzekusimudzira mitambo, uye ndo vakavamba chirongwa chevechidiki chemitambo cheChildren's Performing Arts Workshop kana kuti Chipawo. Vataura vakamirira mhuri yekwaChifunyise vaDennis Chifunyise vanoti semhuri vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavavana kubva kuhurumende pamwe nekuhama neshamwari pasi rose. VaDennis Chifunyise vanoti semhuri varadzika muti wanga uchipa mumvuri pamwe nemichero uyo vasingakwanise kutsiva. Mushakabvo vasiya vana vatatu vavakaita nemudzimai wavo wekutanga amaitisa Chifunyise avakashaya muna 2004, kunyanga hazvo vanga vaine vana vakawanda vekumhuri yavo pamwe nedzimwe mhuri vavanga vachibatsira. Vasiyawo mudzimai amai Philipa Chifunyise avo vavakaroorana navo muna 2016. Tatanga nekubvunza vaDennis Chifunyise kuti basa rekuradzika mufi rafamba zvakadii.
Rafamba zvakanaka maningi, endi tinofarawo kuti president vazotumawo marepresentative wavo, even vice president Mohati vatumirawo representative wavo, both vavesa maflowers, and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers zvavo, and also permanent secretary for public service commission vatumirawo maflowers zvavo, and that is above what they had already done to support the family.
Tinoona kuti hurumende yakanga yatora mutoro werufuru ichiti ndo ichabatsira pakuchengetedzwa kwavachifunyise. Ndo zvavabudirira kuita here nhasi?
Sure, vakabatsira, and I think vachiri kubatsira until we are done.
Pakanga pakaziviswa kuti paimirirwa mwanasikana wavachifunyise muzvare Chipo Chifunyise, vakakwanisa here kunge vachizosvika munyika?
Akasvika Zuro Masikati tichitotora mutumbi wavo kubva kunyaradzo tichienda kuchiita in the park where the artists, different organizations and artists paid their tribute kuna wachifunyise.
Tishitarisa oi mise mure kwa chifunyise, marasikiru wa shakadiyu nekusha ya kwa wachifunyise.
Hey, you know what? It's like you're saying the fruit tree that was feeding the whole family has gone. And now, yeah, I'll tell you, it's a big, big challenge. Tarasikirwa, when we can't fill up the gap, Piasara, he was the father figure. I mean, he was the whole family in one.
Tinoona kuti vachifunyise vanga vaita hama neshamwari nyika yose nepasi rose. Kuburikidzawo nemabasa avanga vachiita ekuita zvemitambo nezvimwe zvakadaro. Muchakwanisa here semhuri kuramba muchizviendesa mberi?
That's a big one. Tichaedza, for those who reach out to us, who acknowledge, but I'll tell you what, it's an impossible task. Babaka, vachifunyise, vavari munhu wekuti was available for anybody. Even Susuvana, pane pataito was very jealous because of the fact that he didn't have enough time for us because he would support children who are outside the family and even the clan. And I mean, he was just all over. Tingataure edu kudatichiti kutamba mbakuka kudakudi izo zvinhu zvizvi. But when we talk about wisdom, no. Tingajepe, hapana watingafungire mfamili, angazikoli.
Vanga vari mutauriri wemhuri yekwa Chifunyise, va Dennis Chifunyise, vari parunare muHarare ne Studio 7. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo by-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vane magwaro atambirwa nedare renomination court ndiva director ramba veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaClemence Shiduwa veZANPF, vaLazarus Mubango veFree Zim Congress, pamwe navaClemence Chavarika veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Mukuru wekufambisa kwebasa muZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhure masvingo vaZEC-spudurai vati kunyoresa kwevachakwikwidza ava kwaita zvakanaka pasina zvanetsa.
Vatatinavo vari kukwikwidza paZaka constituency vana vabva kumapato mana akasiyana-siyana. Wokutanga tatina Charamba Derek Nokudzameso ndeMDC Alliance, vatevera ndevachavarika Clemens veNCA, tozita Mr. Chibiwa Clemens veZANPF, na vamubango Lazarus veFree Zim Congress Party ndo vachakwikwidza kuZaka East constituent musi wa 21 September 2019. Zvinhu zvafamba zvakanaka, vose vauya nemanhingini mapepa avo akaita zvese zvazviri in order, zvafamba zvakanaka chaizvo.
Vacharamba veMDC vaudza vatori venhau kuti vanotarisira kukunda musarudzo iyi, kunyange hazvo bato ravo rakambokundwa musarudzo iyi gore rapera. Vachiduwa veZANPF vatiwo vanotarisira kutora chigaro ichi nekuti chakagara chiri kubato ravo ravati rinodiwa nevanhu.
Inini mapepa angu apinda zvakanaka. Pasarudzo dziri kutevera izvi semusangano wangogara kuchitonga sitira gara riri redu reZANPF, saka handitarisiri kuti tinoita any challenge because traditionally rangogara riri sitira reZANPF. Zvinhu zvatiri kutarisira kuita kunyanya kuZaka East, chekutanga inyaya yemvura because mukatarira maareas atinawo ward 20 kwaanasibhoa ndoenda kwachiromo kune challenge yemvura, then tine dambudziko remaroads. Iye zvino izvi ndingati nhasi ndatoona ripoti yokuti mataxi for a distance ye 57 kilometers vakuchajiwa $45 transport. Saka seZANPF iye zvino takatarisira kuti distance yokubva pajerera unosvika kwabenzi kunofanira kuprovidewa masupo arikuya.
Vange vakamirira nhengo yeNCA vanyasazvo vatiwo vatarisi kukunda musarudzo iyi kunyange vari kukwikwidza nekuti ZANU-PF yava nemakore ichikunda munzvimbo iyi. Chigaro cheZaka East chakasara chisina munhu mushure mekushaya kwevaimirira nzvimbo iyi muparamende vaCaston Gumbwana muna Chikumi. Mune imwewo nyaya, mhuri dzinosvika 14 kumashave dzava nemazuva mashanu dzichigara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzeGas Mine dzavaigara nedare redzimhosva reko vachinzi dzimba dzavo dzakatengwa nechikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University. Vagari vemusha wechemberi vaive vashande vemugodhi uyu uye wakavharwa kare vanoti vari panguva yakaoma apo vana vavo vari kuvata panze sezvo vasina kwekuenda. Mumwe wevagari vataura neStudio 7 vaEdmore Munyanyi vati vave kutyira upenyu hwemhuri dzavo sezvo vari kurara panze uye vakatarisana nenhamo yekushaya chikafu.
Ndinosevenza ndaisevenza muGas Mine ndikatora pezheni zvinoti adzingwa mudzimba anzi nyaya yakaenda kudare mahiwa motori nechikwereti chekugara mumba imomo mamuri. Saka takangogara panze kubva 24 kusvika nhasi tongori panze hatichatozivi kwokuinda nevana. Nyaya dzakaenda kumatare matongerwo acho ndo hatisina kunzwisisa kuti akafamba sei. Saka izvozvi tinokutotambura hatitozivi kuti toenda papi nevana todii. Nhumbi dzedu dziri panze saka inotoribatai-batai izvozvi tinongori panze. Kana chokudya hatina pokugeza chaipo hapasi kuwanika ende pavaibvisa vanhu vairova vanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reGreat Zimbabwe University panyaya yevanhu vakabviswa mudzimba dzavange vachigara. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara nekushanda muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rine urongwa hwekusungisa hurumende yeSouth Africa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo uyewo kubvumidza mapurisa kupinda muzvitoro zvevabva kure ava achisecha asina magwaro anovapa mvume yekuita izvi kana kuti masearch warrant. Sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vanoti sangano ravo riri kukurudzirwa nevakasungwa ava kuti rivamirire mukushungurudzwa kwavakaita. Vanoti pavanhu mazana manomwe vakasungwa nemusi wechitatu, mazana maviri vanga vaburiswa muusungwa kusvika pari nhasi, uye pavanhu ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri. Mapurisa akasunga vanobva kunze kwenyika ava muchirongwa chinonzi chakanga chakanangana nekuchenesa mukati meguta reJohannesburg. Mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vakazivisa kuburikidza nedandemutande reTwitter kuti mapurisa akawanawo zvombo zvakasiyana-siyana pamwe nezvigadzirwa zvinonzi zvaive nemazita ekunyepera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Sivanda.
Nezuro takaenda kumapurisa nemalawyers kuti tinonyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei, because zvainyatsonetsa panyaya iyoyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanga vasungwa asi vane mapermits nemaasylum documents. Saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhome affairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemalawyers kusvika vapedza administrative process. Kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pane vanhu vanoburiswa, asati akuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 home affairs yanga yavaprocesa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right. Asi chakazodelaya process chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya ichi yemafingerprint, nokuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonotswa nokuti vakuchekwa mafingerprints kuti havana macriminal records here. Asi kubva kumapast 2 to 3 makuseni vanhu vakatanga kubuda and zvikunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo paalmost 200.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakadii muvanhu vanga vakasungwa iva?
Ndinofunga kuti panhamba yatakaona pamagrupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro.
Mati mazowana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro?
Nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo Peters, hatina kuwana minduro. Tikazonzwa nevatori venhau vatapere nhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita maraidzi kuti ko mune search warrant here yekuti muite sei muite masechi dzamuri kuita tikanzwa kuti aiwa vakati mitemo mitemo saka tatukuona chokuti zvinenge zvekutonga kuti masechi akaitwa aya anga asiri mumitemo nekuti vanga vasina masechi warani zvikuru zvikuru zvekuti vavhurire zvitoro zvevanhu ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezoro nechokuti vanhu vanga vakasungwawo nemapasipoti avo vakatosainiswa zvisiri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndo vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapasipoti nemadhokumenti avo ari kupi vakati havanawo iwo vanga vakavatakura saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustifye maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemitemo
saka imiwo sesangano mune matanho amuchatorawo here
hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharwa zviri pamutemo right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprive freedom yavo nenzira isina kunaka
avanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vachitaura vari parunare muSouth Africa neStudio 7
Direct from Washington The Voice of America VOA
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanochengetedza pamugano wenyika muRwanda vawedzerwa zvakanyanya kumugano wenyika iyi neDemocratic Republic of the Congo Vanhu vakawanda vemuDRC vanga vachida kupinda muRwanda vachirambidzwa zvichitevera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheEbola muDRC. Mapato anopikisa Malawi eMalawi Congress Party neUnited Transformation Movement ari kubatana kuitira kuti arambe kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa21 Chivabvu. Mapato aya achiti sarudzo iyi yakabiridzirwa. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Bona. Zvana.
Zvona kuti mambo maParastenberg.
Pari kudodiko paRastenberg kuSouth Africa uko?
Ah, tiri kuzviona isi like in operation ichiri ayo undercover but ita kuti it's a national operation yauda kuzoita yekumbo screen avana. I think vanga mboverengana pachavo. Ndikona pane vamwe vandotoziva vakabakwa mazuva pera waya. Saka asi vachiri ku home office saka social media inobatsira tete mazvilas. Kana zvekwadi.
Asizavo
pamunhu. Kuti zvakangopa nebanga remuriwo remukicheni rinoshanda kucheka muriwo kuchekera madomasi neonyeni asi rinokwanisa kutochekawo chigumwe chemunhu saka kana kuti ukuvadza munhu kana kuti uraitwa munhu uchaiswa pakuraya munhu saka zvinobva nekuti washandisa hawo kana ukashandisawo zvakanaka kuwana mikana yemabasa yekuenda kuvana chikoro yekutamaassignment vachididi zvinoshanda kuteza kuti ikozvinotikwatira kutaura neni kwasa zva zviri kuitika munyika kuti nyika yacho yezimbabwe ine matambudziko akadai tikakuzviziva tiri kusocial media
sister marvelous muri kutaura nadisciple Gilson Madanire
Aiwa makadiko disciple muri top fan yedu pana pam.
Pare zvino ndiri kupolo kupani South Africa. Kudango taura zvangu panya ye Facebook kuti Facebook ne social media ine zvangu ndozoona zviri zvinhu zvakanaka chose.
Mhm.
Panya yekuti mukanatso kutarira ike zvinokubvira pavakabva vangopinzana uya iyo kuti unogona kuona mavideo, unogona kuona video rausina kumboona zvimwezvo zvichitika. Unogona kutodzidza ipapo chero zvingava zvinhu zvakaipa.
Hello, my friend says it's my name.
Ayo, what a square at Rikisa Oranda New Year's Day, Mrikupi.
Mkulu Charanda, yes, they are Kukadoma.
Tipeo Fungwadze, nyusewa skana vechidiki, social media, yaka naka ere, yaka ipa ere.
Ah, ndiri sendi, nyo nasa kunge social media yakanaka zvinoitirana nekuti unenge uchiishandisa sei ndiri sena hangu ndinoiwanzo kuishandisa pakuita zvebhizinesi kutenga nekutengesa nekungozotorawo nehama neshamwari yandinonyanya kushandisa iWhatsApp kanyora zviri kuitika nyaya kwerudo ndichasumbana nevanhu vakawanda vanenge vachikomenda vamwe vanokudza zvinobatsira vamwe vanokudza zvinorwadza tsende yekuti kana uchinge wasangana nezvinorwadza ndopaunozonzwa kunzi mumwe kana kuti azvitsungirira anwa mushonga nenhau yekude kuti relationship yake anenge akainvolva social media
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvechicken in neblack rhinos zvatarisana nemukana mukuru wekutungamira makwikwi ecastle lager premier soccer league. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chemwe chezvikwata zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. Magamecocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pePure Platinum nepoint imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zviine mapoints makumi matatu, FC Platinum yacho iine mapoints makumi matatu nemaviri. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo Magamecocks aine rwendo rurefu kuenda kunyamunga stadium kunosangana neZPC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petafura panopera mitambo yesvondo rino.
Chicken Inn ichatokonzeredheta kuti ipinde pamusoro apa paPlatinum nokuti ngerinane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zviri call system saka inogona kurohwa ipapa kuita sava ZPC inorohwa yotora mapainde ese Chicken Inn yoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsitsi chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete mubaba fields nemugovera
because habit maruanga mbui motivator zvaye but haikwanisa kumira mubf ne support inenge iri mune vakomana Highlanders vanenge ne support yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kuMalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezvi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu netriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwaRusape uko iri kusangana neManica Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe masomere. Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri muRufaro Stadium nesvondo nemuShowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Dynamos iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iri kuone mugovera yakamira seizvi: Yada vs Wange, T1 vs Herentals. Zvichakadaro makunano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mavelas Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wake wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamiriyoni 10.2 emapounds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aimbotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: West Ham vs Man City, Newcastle vs Arsenal, Leicester vs Wolves, Burnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton, Bournemouth vs Sheffield United, Man U vs Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8pm, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo, the reason why kubva kuna baba Harare anzi ndo varidzi veguta reHarare baba Harare kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 tava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nhengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yeby-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Nhengo nhatu dzebato remutwakazi Republic Party dzinowanikwa nedare reBulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.